se batho re nomirira rushinji tino believe pane concept ye diversity kana kuti kunzwa zvino zvakasiyana siyana kana kuona maonero akasiyana siyana maonero edu iyo zvino zvatinowana kuZBC iyo yega iripo muZimbabwe hatisi kufungidzira kuti maZimbabweans ari kuwana zvavanofanira kuva vachiwana and tange tatowana mukana wakanaka kuti kuwanike vame vanokwanisa kupiwa malicense vakwanise kutiratidza dzimwe nyaya dzisiri dzinyaya dzatinoona mazuva nemazuva zvichibuda muZBC saka yange iri an opportunity for the Zimbabweans kuti vakwanise kuona zvimwe zvakata siyana nezvavanotaurirwa ko zvavanovoneswa mazuva ese 37 years taona uzvisunungura nyika asi tinongooneswa zvatisingafariri manyepo saka akaifungidzira kuti kwese TV inogona kutipa mukana wakadaro asi tikatogumbuka kuti haisirizvo
zvikonzero zviri kupiwawo neveBroadcasting Authority of Zimbabwe muri kugutsikanawo here nazvo
hatina kubvira tapiwa zvikonzero and ndizvo zvagara zviripo muZimbabwe muno kuti vanhu pavanorambidzwa kana kodzero ravo hapapiwi zvikonzero zvakakwana vanhu vanongorambirwa chete hapana zvinooneka kana zvinobatika zvatinokwanisa kutaura nezvazvo iye zvino kuti chii chakonzera kuti laisensi yacho isapuhwe kana yange yakapiwa chii chakonzera kuti ikanzuriwe maonero etu inyaya yekuti hurumende yetu yakagara isingati kuti vamaZimbabweans akwanise kunzwa zvimwe zvisingazikwa vari